vanirikava avo vanoita pamberi vachonge vakasiyana vane vangano vekubhadhara mari yechibatiso kuti vachonge vachibva kudzimba dzavo vachonge vachipa zvikumbiro zvevaviri ava basi vaviri ava vana kuchengetedzeka kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti vakagubukirwa nereruzhinji muchonge anzwa chikumbiro chavachombo vaelisha zindano vati vachombo vanogona kutiza munyika sezvo vachiti miganhu yenyika ina kuchengetedzeka zvakasimba zvinozoita kuti vatadze kumirira kutongwa kwemhosva dzavari kupomerwa rutivi muchonge anzwa chikumbiro chavachipanga amai Justine Sande vati vachipanga vanogona kuitwa kanyama kanyama nereruzhinji avo vanhu vakavatikirira pavakabuda mudare nemugovera nyange hazvo vatongi vaviri ava kana navalabhwa madhuku vanovegweta kumirira vachombo navachipanga kuti munhu ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvisina ine mhosva yakatarisana nayo vatongi ava vati zvinogona kukonzera kutandasikana munyika kana vatongo navachipanga vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vava madhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachombo vari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pamwe nekuita uori mukutengeswa kwemasimbi pavaine gurukota rezvematunhu uye kutora mari kubhanga guru renyika nereserve bank of zimbabwe vakairovera pamupinyi nekune rumwe rutivi vachipanga vari kupomerwa mhosva yeku mashoko emanyepo uye anokanganisa chimiriro chemauto emunyika zvichitevera mashoko avakataura pamuzinda wezanu pf vachitoropodza mukuru wemauto munyika vaconstantino chiwenga avo vakati masoja aizopindira kugadzirisa zvainge zvanesa munyika masoja akazopindira zvakakonzerawo kuti vaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe asiye chigaro vakatsiriwa nevaimbova mutevedzeri wavo vaemarson mnangagwa avo vakagadzwa semutungamiriri mutsva wenyika nechishanu svondera sera ndakamirira studio 7 muharare ini thomas chiri pasi.